Mawarriors arikupinda mnhandare inotakura vanhu zviuru makumana nezvishanu iyi vakatarisira kuve chikwata chekutanga mugungano rekosafa kutora mukombe uyu katanhatu kunyange hazvo vanga vachitatarika kusvika mufainari. Pamusoro pezvo chikwata ichi chakatarisira mari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarand kana vakakunda Zambia mufainari iyi. Zimbabwe ikakundwa inowana zviuru mazana maviri nemakumi mashanu emarand. Pari zvino Mawarriors ane mikombe mishanu, mukombe mumwe chete pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Zvikwata izvi zvasangana mumitambo yekosafa cup katanhatu, Zimbabwe ichikunda mumitambo mina, Zambia mumutambo mumwe chete mumwe wacho uchiita mangange. Gore rapera Zimbabwe neZambia dzakasangana zvekare mufainari, Zimbabwe ikakunda 3-1 izvo nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJaspa Pemberai vanoti zviri kudzokororwa.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai 3-0.
Asi mumwe muteveri wenhabvu Valoid Chambaoga vanoti mutambo uyu uchange wakaoma zvikuru, asi vanotarisa kuti pakugumisira Zimbabwe ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu uri tapu, asi kuti tofanira kuti tihwine bhozi. Mutambo wakasimba.
Zimbabwe inofanirwa kusimba kumberi sezvo kama Villiers, Terence Dzukamanja, Ivan Rusike naTino Kadewere vasiri kushandisa mikana yavari kuwana. Zimbabwe yanga ichitatarika munzira yekusvika mufainari mumitambo yavo iyo vakatamba neBotswana pamwe neLesotho. Zvichakadaro muZimbabwe zvekare mune mutambo wemukuru apo zvikwata zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League ngezi Platinum Stars neFC Platinum zviri kubatana muBaobab Stadium mangwana. Zvikwata izvi zvakaenzana pamapoints 37, asi izvi zvingangosanduka mangwana munhandare iyo vasangana katatu ngezi ichikunda kaviri FC Platinum kamwe chete. Asi muteveri wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviviri izvi achitevera iye Capes United Vamiche Kisaga vanotse maonero avo FC Platinum ndiyo iri kukunda.
FC Platinum ndo timu yandingati inini munozimbabwe pari zvino iri kutamba bhora rakanaka chaizvo, inotamba bhora iri kuwanda.
Ngezi Platinum Stars ichange isina vatambi vayo vaviri, Terence Dzukamanja uyo ane chikwata cheMawarriors South Africa nemubati wepagedhe Donovan Bernard uyo ambomiswa nePremier Soccer League nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Capes United vs Blue City, Chicken Inn vs Herekau, ZTC Kariba vs Harare City, Nesondo Yada vs Chapungu, Shabani vs Black Rhinos, Mutare City Rovers vs Dynamos, Highlanders vs Blawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.